Every season utano nenyasha zwama kaisa mumao kwangu kazvirambe zvakamira ndione vana vevana vangu vachirumbidza zita renyu ndokumbira all long life mazuva angu awande ndione vazukuru vangu nekunaka kwenyu Father God, I beg, give me long life. Makore wande. Father God, I beg, give me long life. Azerene mufaro nenyasha Father God, I beg, give me long life Makore wande
Marindi peyo makore akawanda Azerene mufaro nenyasha
Father God, I beg, give me long life Makore wande
Father God, I beg, give me long life Father God, I beg, give me long life
God, I beg, give me.